Mumwe wevatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga reKebs vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana. Vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachishaya mari mubhanga.
Kana mari inobuda mubhengi ichienda kumusiti shoma inenge yasara inonzi aiwa vanhu ngavadi havaende vanoswaipa kumashopu handiti mazvona kuita sekunge hapana mari iyo mari izere.
Vamwe vawana mari nhasi kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu iyo vati haikwane. VaCrispin Nhari avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru.
1000 haisi kukwana because vamuturi pavakatasa mari yavo vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhenmendi. Anotasa kumunhu wopedzisira murombo kuti indobhadhara rent ndoti nevanasikana nevanakomana neyangu kitchen mari 1000 haikwane plus futi vako vakatimanikidza kuti totenga mumasupermarket. Masupermarket haikwane ka 1000 kachiona sei Christmas inoyi mwana vanoda kudya zvakawanda inindokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kuti kurengi. Ndakatenga kakota chicken ndotenga tumatomati tumaonyenzi ndotenga tumatomasi ndotenga tumapotatoes zvetsaona kuti mhuri yangu ite sei ikwane nokuti 1000 yacho vakati titeverekai haisi kuita sei haisi kukwana.
Pachabvunza kuti sei vasingashandise swipe kana ecocash mukutenga zvinhu muzvitoro vanhari vati zvinoita kuti zvinhu zvavanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro. Vanhari vati zvinhu zvakaita serendi yedzimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana ecocash.
Landlord anoda cash haana swiping machine haadi ecocash saka izvozvo nezvaakaita ndirini mutu ndizvandaitanga ndatarisa kuvanhu vangu ndivari vanhu vakurarama sei munyika umu pane zvimwe zvinodiwa cash ndizvandaifanira kutanga ndatarisa.
Murimi wekumakonde vaDesmond Kwangwari vati vanoda mari yavo uri muso kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo.
Murikuti zvine vanhu vano vatinosevesa kumamisha u vanotibatsira basa kuti unovabhadhara sei pasina kesha ndo imwe problem iri kuti nezeyamuzoga takatokwiwa panapa kutitsvagire vanhu vaya mari ukaenda kuusina wavanonizana navazenzi vano.
Mukuru webhanga reCBZ muchinoi amai Nyari Mandingaisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvari Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panharembozha yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwemari panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana ecocash.
Patoone nyaya yekuti chikonzero yekuti kukwira kwakuita zvinhu kwakuita kuti dimandi yecash irambe ichikwira kuno chimwe chikonzero chatakurwa chekushandisa cash kwamazuva ano kwati chipedza kunge uchishandisa ita ecocash o kunge uchiswipa zvatozvo kunyanya kukonzeresa kuti
zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari yemunyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.